Neraka Nakamuria Zimbabwe, Ino Studio 7.
Tishitepe Nyura Tirimu, Washington, D.C. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 31, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kunobatsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCovid chipere, chiite chishoma, chiite zvakaregana chakubata, chirege kuparadzana kasika.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, paine kurudziro yekuti vanhu varambe vachibayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi.
Havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chayo chayo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze weUnited Nations. Hurumende yeAmerica inoti haitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango, ichiti kutadza kutungamira nyika ndiko kwakanganisa Zimbabwe, kwete zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure mekumbopedza mazuva maviri pasina afa nechirwere cheCovid-19, bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemanomwe, kana kuti 4,677. Vanhu makumi maviri nevasere vanosanganisira vana vechikoro gumi nevana pane chimwe chikoro kuMidlands vakabatwa nechirwere ichi. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemana, kana kuti 132,954. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana nemaviri, kana kuti 2,590,742. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba munyika huri kuramba huchidzikira zvakanyanya. Bazi rezveutano rainge rine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba mukupera kwegore rino. Nyaya yekuderera kwewandu wevanhu vari kubayiwa nhomba iri kuuya apo nyanzvi nyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti vanhu vakasabayiwa nhomba chirwere ichi chinogona kudzoka zvine mutsindo kechina, kana kuti fourth wave, sezvachave kutoita kunyika dzakaita seDominican Republic, Belgium neRussia. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa.
Zvakakosha zvikuru kuti vanhu varambe vachiziva kuti kubayiwa nhomba kunobatsira zvikuru kuita kuti chirwere cheCovid chipere, chiite chishoma, chiite zvakaregana chakubata, chirege kuparadzana kasika. Zvinongoratidza zvakare kwatiri kuti vanhu vazhinji vakangoona kunge zvinhu zvaanani vaakutiwo ano zvaka zvapera. Handizvo, ngatirambe tichienda tondobayiwa. Mavhaksinzi acho ariko, makoti variko, saka ngatiitei izvozvo.
Asi mungati mishonga kana kuti nomba idzi dziri kushanda here nekuti tinomboverenga pamadande mutande akasiyana siyana apa pana Facebook pana na WhatsApp vanhu vachitumidzirana mashoko ekuti aiwa nomba dzimwe nguva ukazobaiwa unozorwara mune ramangwana iri kunyatsoshanda here
tichienda tichisenza nenyaya yescience tinoona kuti mishonga iyi iri kushanda ende hazvisi kuprovika muno muZimbabwe chete kati kunyika dzakawanda dzinotora mishonga yemavaccines iyaya tiri kuona kuti iri kushanda chaizvo ende tinokurudzira vanhu vedu vese kuti vaitore asi tinonzwa kana even zvauri kubvunza iwe ndezvekuti vamwe vanenge vatora mishonga iyoyo asi vachizorwara kana kutoshaika ende tinenge tichiziva zvakare kuti pamwe zvinenge zvaitika zvakawanda pamwe unenge uine zvimwe zvirwere zvinozosangana naizvozvo saka zvinenge zvichida kuti tizive kuti pachayo mishonga yemavaccines inoshanda here ende sainzi dzese dziri kuti inoshanda
tichitarisa pakushanda kunoita nhomba dzakadai kupasimba kumasoja emuviri zvinenge zvichinyatsofamba sei muviri wemunhu
ya zvinoitika ndezvekuti muviri wemunhu mune tumasoja turimo nakare nakare asi kana kwauya chimwe chirwere chitsva chisati muviri wenyu usati wagadzira masoja anorwisa itwotwo turwere tutsva itwotwo muviri unenge uchitoda kuti ugadziriswe kuti uite prepare kurwisa karwere katsva ikako saka ndokushanda kwaunoita vaccine kuti inomutsiridza tuhasha kana kuti masoja kana kuti mavoveterans kana vanokwanisa kurwisa vanokwanisa kurwisa tumainfection tunenge tuchiuya itwotwo nechirwere chitsva saka ndokushanda kunoita mavaccine kunomutsa miri wako kuti uite masoja anokwanisa kurwisa chirwere chinenge chauya asi mavaccines edu munoziva imi mazhinji acho ndeyekuti unenge watora chirwere icho chakaitwa mochiuraya kana kuti kill it or you attenuate it mozoinjecta mumunhu zvakasiyana siyana mamwe vari kuseenzesa zvemagenetic vamwe vari kuseenzesa zvandataura izvozvo kuti muviri ugadziriswe kuti warwise chirwere ichocho
vaimbova gurukota rezveutano Dr. David Parirenyatwa vari parunare muHarare nyika vaemason munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuglasgow scotland kumusangano weunited nations wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti misangano yeunited nations inoendwa kana nevakatemerwa zvirango vamunangagwa nevebato ravo rezanupf vanonzi vari kuita sekunge vakakokwa nebritain vamunangagwa vanoti havo vari kutarisira kuita musangano nemutungamiri wehurumende yebritain vaboris johnson nevamwe vatungamiri venyika kumucheto wemusangano mukuru uyu kumusangano uyu kuri kutarisirwa kuti vatungamiri venyika zana kusanganisira mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vatenderane panzira dzekudzikiswa kwekusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu vachitaura pavhidhiyo padande mutande ravo retwitter mazuva mashomo apfuura vamunangagwa vakati mashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa padande mutande ravo retwitter
my country and the parts of southern african region continue to experience the devastating impacts of climate change, ranging from cyclone-induced floods, recurrent droughts, and the shorter rain seasons. This is in spite of the fact that our continent is the least polluter. COP26 in Glasgow must therefore be about action and the fulfillment of decisions of the past. In addition, concrete financial support is essential to combat climate change.
Nyika yangu nedzimwe dzemusadak iri kusangana nematambudziko ekushanduka kwemamiriro ekunze kusanganisira mafashamu emvura nzara nekusanaya zvakanaka kwemvura izvi zviri kuitika kunyangwe tisiri kusvibisa mweya wekufema. Musangano weCOP26 unofanira kunge uri wekutora matanho akasimba pane zvakatenderwana uye kuumbwa kwehomwe yekuona kuti zvaitwa kwete kungotaura chete.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaparai maguhu vanoti muromo wavozarirwe nerwizi sezvo vamunangagwa vari rungotaura zvinhu zvisiri kuitwa nehurumende yavo panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze.
Tichitarisa mashandiro ehurumende yeZimbabwe pamusoro pekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze, havasi kuratidza sekuti climate change inyaya chayo chayo iri kutadzisa hurumende kurara kuti toita sei kuti tidzivirire vanhu vedu kubva kumatambudziko eclimate change.
Sei muchidaro?
Semaenzaniso, tine madonations akauya kuzobatsira vanhu vecyclone Idai, mari zhinji dzakanyangarika. Hatina kuona vanhu vachisungwa kuti vatora mari idzodzo zvisiri pamutemo. Tichine vamwe vashoma vachiri kugara mumatengi vakakanganiswa muna 2019. Ndoda kutaura kuti pakaitika zveimwe cyclone nhasi uno, kune vanhu vakararama patsaona yemuna 2019 vanokwanisa kufa nhasi uno. Asi taane makore maviri ekuti tinokwanisa kunge takadzidza kuti zvinhu zvinogona kuenda nepamwe. Tingaite sei kuti vanhu vavake misha yakati simbei uye munzvimbo dziri nani? Zvinhu izvozvo hazvisiri kuitwa. Pane grand re 10 million rakapiwa kuMinister of Agriculture muna 2019.
Yakabva kupi mari?
Kubva kuGlobal Green Grants. Vakanyora pamwe chete neWorld Food Program proposal iyoyo. Nanhasi mari iyoyo ichingoripo, nekuti panodiwa plan, ingori plan of action yekuti tichaishandisa zvakadai zvakadai. Shoma shoma ndo yakashandiswa, asi zhinji yacho ingoripo. Ma victims eclimate change vaifanira kuti vabatsirwe variko, asi havasokwanisa kuwana that help.
Mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu vari munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield vanoti nyika yavo haitambire ongororo yakaitwa nenhumwa yeUnited Nations yange iri muZimbabwe amai Alena Dohan yekuti zvirango zvakanganisa upfumi hweZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti zvirango zvinofanira kubviswa nekuti zvavhiringidza upfumi. Asi vachitaura nemusi wechishanu pamusangano weUnited States Africa Regional Media Hub amai Thomas Greenfield vakati nyaya yapa kuti Zimbabwe inange kumawere kutadza kutungamira nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vanoti zvirango hazvina kutemirwa nyika yose, asi vanotyora kodzero dzevanhu. Vakatiwo zvinosuvisa kuti nhumwa yeUnited Nations haina kubudira hurumende yeZimbabwe pachena. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakabatana nesangano replatform for youth development kuChipinge muurongwa hwekudzidzisa vana nezvekuipa kwedambudziko rekurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Sangano reZLHR riri kumirirawo vamwe vakaendesa hurumende kumatare vachiti iri kukundikana kutora matanho akasimba ekumisa nyaya yekurodzwa kwevana vasati vabva zera. Muna kurume hurumende yakazivisa kuti vanasikana vasati vabva zera zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 4959 vainge vabatira pamuviri kubva mumwedzi miviri yekutanga kwegore rino chete. Asi mumapepa ari kumatare hurumende iyo yakambooshorwa neUnited Nations nezvenyaya iyi iri kuti iri kuita zvose zvainokwanisa mukupedza dambudziko iri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku.
Papera gore ra 2020 takaona kuti nyaya idzi yekurorwa kwevana yatingati child marriages ndiyo yanga yanyanya, yanga yatove shadow pandemic kunyange vanhu vanga vachitaura zvekuti COVID-19 yasimukira rekuuraya vanhu, asi tanga taonawo kuti child marriage chinhu changa chanyanyawo.
Saka sei makafunga kuti vana vanyore rondedzero nezvedambudziko iri?
Vanenge vachinyora vachitatsvagurudzo ndopi wanenge wachita wa participate chinzi kwa pfungwa dzavo
mune zvavainyora vana vaiti dambudziko riri kubva papi
vaino haingotaura kuti chechi dzema garments yekuchena kana kuti dzema apostori ndo dziri kunyanya uyewo nedzimwe tsika dzemagariro dzoshandiswa mukati memhuri ndo dzimwe dzinokonzesa dani nedzimwe mhuri dzine ma child headed families vabereki vachienda kana kunze kwenyika sekusouth africa kuno kuchipinge vosiya vana vari form 1 vachigara nemashamwari kana nema neighbors vana vosara vachimuita zvavanoda vopedzisira varoorwa chimwe chakabuda inyaya yepeer pressure kuti vana nenyaya yenaturing pane zvimwe zvisingachatyiwi nevana vanoswera vachiita zve online ende pachagurudzo pakaratidza kuti vana 9 pa10 vanofarira kuswera vari pamasaisai eonline vanenge vachitarisa zvinhu zvepabonde atingati mapornographic views ndo zvimwe zviri kukonzeresa zvanga zvichibuda zvichinyorwa nevana kuti saka vana vanenge vachida guidance yakanyanya kuti vakure zvakanaka
vangani vakakwanisa kupinda makwikwi aya
musoro wenyaya wavanga vashandisa wanga vachingonzi child marriage ichi dhisu taipa vana vatatu mibairo kune vana vese vakabudirira takaita over 100 mascripts evana vakanyora
ndivanani vakaona mbairo yepamusoro
wekutanga akabudirira anonzi Chipo Mufambi anodzidza pachikoro chechipangai high school ndiye akaita number 1 akapihwa mubairo we $250 kubhadharirwa chikoro fees yake yose nemauniforms nestationary zvinokwana gore rose saka akungodzidza zvake mahara mwana wangu kusvikira apedze form 4 number 2 yakaitwa na Precious Majede anodzidza pachikoro cheRimbi High School akaona mubairo we $250 number 3 yakaitwa na Nyasha Mandiamba anodzidza zvekuchipangai high school akawana mubairo we $150 nema uniforms ake kuti akwanise kupedza chikoro
mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvuru nezvuru zvevanhu muSudan zvaratidzira nhasi zvikavhara migwagwa mumaguta mazhinji zvichitsutsumwa nekupidigurwa kwehurumende nemutungamiri wemauto General Abdel Fattah al-Burhani musi wa25 Gumiguru nyangwe hazvo mauto akauraya vanhu vatatu nekukuvadza vanodarika zana nemusi wemugovera izvi hazvina kumisa vanhu kuratidzira zvine mutsindo nhasi vanhu gumi nemumwe vafa kusvika pari zvino mukuratidzira uku mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri weturkey vatayyip erdogan kumucheto wemusangano wenyika makumi maviri dzakabudirira kana kuti g20 uri kuitirwa kurome kuitaly vatungamiri venyika ava vari kutarisirwa kutaura nyaya dziri kupa kuti vasawirirane dzakaita sehondo yekusiria neafghanistan iko zvino tochimboenda kuna maigove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti youth forum
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega ini ndini maikove nhasi muchirongwa tine hurukuro navafreeman chari vesangano recitizens initiative tiri kukurukura nezvechirongwa chavo chegofundme iyo inove iri homwe iri kuunganidzwa nechinangwa chekubatsira vechidiki vemungai kuti tinzwe zvizere ngatipei mukoma freeman chari mukana uri kutivatsanangure zvizere
Ya zvatiri kuita ndezvekuti community podium yakaenda kungai vanoita madocumentary vakaona kuti muarea yegwelitena umu vanhu vaichema-chema kuti hatina mvura hatina zvikoro especially zvesekondari vana vari kufamba 22 kilometers pazuva kuenda kuchikoro nekudzoka saka ndipo patakati Sustainable Citizens Initiative ngatishandei tese toona kuti tikakwanisa kupedzisa here block rechikoro ravakanga vatanga nemba yemateacher yavari yavakatanga futi saka naizvo takabata taka GoFundMe tukatarisira kuti tingakwanisa kuraise $10,000 todi topedza chikoro vana vokwanisa kudzidza vari munzvimbo yakanaka.
Chii chakaita kuti sesangano mude kubatsira vagari avo?
Isusu hatinoita ndezvekuti tinongotarisa maproblems ari kuita vanhu munzvimbo dzakasiyana. Patakaonawo vecommunity podium wabuditsa documentary ravo takabatikana kuti aiwa ngatiitei zvatinokwanisa tione kuti tingazvifambisa sei.
Tichiona kuti pari zvino go yenyu ndeyekureiza mari inosvika kana 10,000 nemaonero enyu imari inokwana here mukubatsira vagari vemugayo tichinyanyotarisa kuti makatarisira kuvaka chikoro?
Aiwa mari hatingati inokwana kupedza kuvaka chikoro, asi zvatinoita isusu ndezvekuti tinotarisa kuti tiri kunyanyodiwa iko zvino zvinhu chipi. Pangadiwa mari toita zvinhu mumastepsi. Andile. Saka tukutarisa iwo tinoona kuti vagari vanga vatanga kuvaka chikoro chavo vane 5 years vachiedza kuvaka blockiri. Iko zvino izvi vari kuda madoor frame, vachada kuisa roof nekuplaster. Isusu tinokwanisa kuita sei kuti titange neipapo vanhu vakasapota kudarikidza? Tinoitawo zvimwe zvakafanana nokuisa zviburani, zvinhu zviri kudiwa ipapo.
Tudze iwo zvizere nezvimwewo zvirongwa zvamina zvokarizvo.
Ya, isusu zvatinoita ndezvekuti tinongotarisa kuti pangada rubatsiro ndepapi. Saka ndo zvatakaita kucyclone idai takavaka zvikoro zvakati wandei mablok ana rimbi takagadzirisa mablok kubrikita takaenda kunana Mandara. Takaitawo citizens clinic yatakabatsirana vanosvika 5,000 takafamba nyika yese kunana Chipinge, Binga, Bulawayo, Harare, takaita kwese. Iko zvinezvi takabva kupedzisa block ratakaita kubhinga rechikoro nekuti takataona kuti kuti vana hapana pokudzidzira. Saka tinongobata patakwanisa kubata toita. Hatikwanisi kuita nyika yose, asi patabata tabata. Zvingodaro kutiwo pamwewo overtime tinenge taita zvinhu zvakawandawo, tokwanisa kubatsira vana vakawanda kuti vava vaine future iri nani. Bhozi ndoka tiri kunyanyobatarisira kuti vana vawane mukana.
Kumbozvisimudzira zvechokwadi. Ndanchikumbiro kumudzawo vateereri kuti vanoda kuwana ruzivo ruzhinji nezvezvirongwa zvamainazvo, kunyanya chirongwa ichi chatiri kutaura nezvacho chekungai. Vanokwanisa kukubatsa isei uyezve GoFundMe yacho vainoiwana kuti?
Inini zvangu ndinonyanyowanikwa paTwitter nepaFacebook. Munouya ipapo mukangonditsvaga kuti Freeman Chari munondiwana paFacebook, paTwitter. Organization yedu ine website inonzi citizensinitiative.org. Munokwanisa kutitumira email info@citizensinitiative.org. Vanoda kutikandira mari paprojekt yatiri kuita munogona kutiwana paGoFundMe. Mukangosvika mukaseicha kuti Citizens Initiative kana kuti Gweluchena Angai munotiwana ipapo. Munokwanisa kukanda, munoda kutikandira neEco Cash munotiwana zvekare. Munogona kukanda pa namba dzinoti 0777078387. Mukoma Wellington Maova ndo ari kubata pesi iyoyo kuZimbabwe.
Tichipedza hedu huru kuredu, mukoma mune mashoko amamuchida kukanda here munovatere?
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe because zvinhu zvakaoma, but unoona kuti vanhu vanobatikana nezvinenge zvichiitikawo kune vamwe. Even munhu akaomerwa vari kukanda vatori na mabasa, asi anenge aona kuti sure daitabatsira. That's something that really zvinondibata and I just have to thank vanhu kuti rambai muchingotibatsirawo. Rubatsiro rwenyu rwuri kubatsira vanhu vakawanda. Munogona musingazovaoni muupenyu hwenyu, but vachabatsirawo vamwe zvichienda mberi zvichingodaro.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda mukoma Freeman Chari nekupinda muchirongwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Maigove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Atereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tinoda kunzwa maonero evamwe vatereri panyaya yezuva rekunamata yatange tichikurukura nezvayo masvondo maviri apfuura.
Mukoma Wande, makadini ndi raiti, ndinoitwa Baba Nomsa ndiri pano pagroblastar lapa. Ini ndine mubvunzo tiri panyaya yekuti zuva rekunamata ndeipi. Mubvunzo wangu unoti imo mbaibiri kakambota uwele kuti nasi mufuro nasi piri nasi tatu kuti wanazo zauti sabate sakate waka zizila sei kuti nasi ndo sabate sakate waka zizila sei wazi andisi kurangara mbaibiri mshabote mune mufuro mune piri kwa wali sikiki
Nyenzi noitwa Padre Mudiwa pa Luis hapo South Africa. Nini shida ngoedzira ho pana uya makataura twendo rino yezwa rekuna mata. Ini semaonero angu ndekuti zuva roga roga rakasikwa naMwari. Kana tango ana mukana chete kuti timunamate handioni sekuti pane chakaipa. Ini ndinotenda kuti zuva rimazuva ose akafanana. Zvekuti sabata kana ndo ratinokoshesa hazvirimwe hazvo mumagwaro kuti kana mumwe achikoshesa zuva anorikoshesa nekuda kwaMwari anoti mazuva ose akafanana naizvozvo saka ini semaonero angu ndoavo ekuti mazuva ose akangofanana
Makadii hama dzinodiwa muzita ramambo Jesu ndinoda kuti rugare ngaruve nemi rangu zita ndinoitwa Pasta Mungu ndinoda kutaurawo pamusoro penyaya dzesabata kuti sei vamwe tichinamata mazuva akasiyana siyana kunamata nyangwe mukaita chitendero chenyu chekuti munonamata zuva ramunoda muri pachitendero chenyu hazvina basa asi sabata izuva riri pamutemo rinotofanira kuchengetedzwa kuchero edha unonamata kana kuti haunamati sabata izuva ramwari rinofanira kuchengetedzwa saka Jesu achiuya panyika haana kuuya kuzotapudza mutemo kana kuwedzera asi wakauya kuzozadzisa murayiro saka Jesu waana kuuya panyika kuti sabata risachengetewa haana kumboita izvozvo asi Jesu wakanyevenisa mutemo nekuti kana pakaitika dambudziko riri sabata vanhu vanofanira kuti vabetsere chinhu chiri padambudziko kana kuti chipenyu chiri padambudziko zvakaita sechipfuwo saka isusu tinofunga sekuti kana tikati isu tinoda kunamata chishanu kana kuti tinoda kunamata zuva resande tori tindorava sabata redu kana tava kutora pfungwa dzechitendero sesabata zvichizvi sabata rinotova zuva riri pamutemo wamwari rinofanira kuti richengetedzwe eidha hatina kuinda kuungano tsvene kuti tinonamata mwari sabata rinofanira kuchengetedzwa nekuti rakatagwa namwari kana mwari wakati tisauraya ari iye mwari wakati ngakuve nesabata tinofanira kuchengeta izvozvo nekuti ivhangeri shoko ramwari rinototitaurira kuti kunyangwe tikaita murayiro 9 yose tichipotsa neumwe takangofanana nemunhu usina murayiro wose saka sabata tinotofanira kana richitibata pamurayiro ine gumi tinotofanira kuti tirichengete seimwe murayiro yose saka Jesu haana kuuya panyika kuti azoti hakuchina sabata kana kuti achinjise kuti itai sabata richibva pamufungo yenyu kuti munoda kunamata chishanu here kana kuti munoda kunamata sande kana sabata rinotova zuva remutemo wamwari rinofanira kuchengetedzwa zvakwete kuti izuva ratinonamata naro
Tinotenda warwande nechirongwa chenyu chikristu netsika icho chamuri kutidzidzisa nguva nenguva pastudio 7 apa inini mbvunzo wangu ndewekuti ipapo pamuri kuti zuva resabata izuva ripi mbvunzo wangu ndewekuti iwo mambo Jesu wachiri kurarama wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho wasati varoverwa wachiri kuzvifambira zuva raicherekedzwa racho musi upi isaturday here kana kuti isunday maybe ndokuti pave neclarification mazvita
tinokutendai vateereri nemashoko enyu ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamungada kuti vamwe vazive tumirai maaudio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nawo zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa woenda kuScotland kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze unokokerwa neUnited Nations Hurumende yeAmerica inoti aitambire zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations panyaya yezvirango, ichiti kutadza kutungamira nyika nekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndizvo zvakanganisa Zimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murai zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 yesonto mhlaka 31 kuMfumfu 2021, Mokif Dube. Ngendabeni zethu namhlanje, uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe.
Umkhuhlane lo khona i-COVID hayi uthulisile lapha emaphisa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namuhla eScotland emhlanganweni we-United Nations Climate Change Conference.
Uzahamba emhlanganweni we-COP26.
Kulabanye abalungiselela ukuthengisela emigoqweni eScotland lokhonona ngokwenziwa nguMnangagwa lohulumende wakhe eZimbabwe.
Siyabe sithengisela ngokuba khona kukapresidenti weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshele umhlaba wonke ngobubi buka-Emmerson Mnangagwa.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo uJesu Kristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Bona bafika phose amathumi amathathu 28 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika ukuthi bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,677 asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu waqhamuka nyakenye kweleZimbabwe. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bedlula izigidi ezintathu 3.3 million, kuthi sebehlatshwe eyesibili labo bedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.6 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzafika namhla eScotland lapho zangena khona kusasa umhlangano omkhulu ohlolisisa ukudumala komkhathi we-2021 United Nations Climate Change Conference kumbe i-COP26. Umnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi lukahulumende olubona ngokuthulwa kwemibiko ubike enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuba uMnangagwa usuke eZimbabwe ekuseni elubhekise eGlasgow. Engakasuke eZimbabwe, uMnangagwa utshele abalandeli bebandla leZANU-PF emhlanganweni we-annual National People's Conference ukuba ulapho ukuhlangana lomnumzana Boris Johnson okhokhela ilizwe leBritane labanye.
I'm coming to Glasgow, to United Kingdom. After over two decades, after more than two decades have passed without Zimbabwe leadership going to the United Kingdom.
Ngizahamba emhlanganweni we-COP26. Lokhu ngokuqala ukuba inkokheli yebandla leZANU-PF ivunyelwe ukuya e-United Kingdom phakathi kweminyaka eminingi kakhulu. La ngamazwi kaMnangagwa athathwe kumabonakude ngumsakazo we-ZBC esemhlanganweni webandla lakhe eBindura. Umnumzana Monet Xavier Zabare okubandla leli eBritane uthi sebemelele ukwamukela uMnangagwa.
We are looking forward to receiving His Excellency President Emmerson Mnangagwa as ZANU-PF UK. Everything is ready for him in terms of support and showing solidarity.
Sinabebandla leZANU-PF simelele uMongameli Emmerson Mnangagwa. Sizimisele ukumsekela ngesikhathi esemhlanganweni we-COP26. Siyawuthakazelela umsebenzi wakho uMongameli. Sikumelele lapha eGlasgow.
COP26.
Kodwa kulabanye abathi eBritane akumelanga livumele uMnangagwa ukuba ethekelele ilizwe leli ngoba wephula ilungelo loluntu.
unuza na panyika Karimanzira ukulichanga niso ye Restoration of Human Rights Zimbabwe uti waza chengisela ekilasko kusasa lango lesibili kekonona wakwezi wa umnanga kwa Zimbabwe.
Siyawe chengisela ngokuwa kona kuka President we Zimbabwe u Emmerson Mnangagwa. Sizabe sitshela umhlaba wonke ngobubi buka Emmerson Mnangagwa obubalisela igukula hunti igenocide ayenza eZimbabwe okubalisela ukubulawa kwabantu abaningi eminyaka edlulileyo bebulawa ngenxa yakhe yena uMnangagwa lakathesi lokho kuqhubeka phambili lokuhlunguluza kwezizalwane zeZimbabwe konke le corruption wonke lokuthi khona vele ilizwe alimanga kuhle
kusenjalo ingcwethi ezibona ngokudumala komkhathi kanye nabalimi bavumelana ukuba uguquka komkhathi sokuhlukumeze uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMnumzana Washington Jakata, umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokwenzakala emkhathini uthi abantu bathwele nzima emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokhudumala komkhathi okubizwa ngesilungu ukuthi yi-global warming. Uthi ngakho-ke uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa eScotland luqakatheke kakhulu.
It is extremely important for the president to participate in this climate change conference to really support the cause of Zimbabwe and to showcase that Zimbabwe is moving along the lines of the global pathways of going green and to ensure that we also put across our message in terms of mobilizing our resources for climate change adaptation in the country.
Ukuqakathekile kakhulu ukuba umongameli ayingena la emhlangano we-climate change ukusukela ukuphathelana lele Zimbabwe kanye nokubonisana ukuthi le Zimbabwe lenza lokho okumele likwenze ukusebenzisa ezinye indlela zokuthola amandla kagesi kanye nokwazisala umhlangano endabeni lokubuthaniswa kokudingakala okumelane lenguquko kwezomkhathi.
UJakata uthi ukugudumala komkhathi kukhathaza abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Droughts are becoming more and more in the country and the time has come for us to ensure that we implement various strategies to cope with these droughts, including expansion of our irrigation capacity, as you've seen the government efforts.
Izihlakala zokoma lokho zisanda elizweni kungakho sesifikile isikhathi sokuthi sibona ukuthi sisebenzisa njani indlela ezihlukeneyo okumelana nalokhu kuma okubalisela ukuqhelisa indlela zokutheleza njengoba libonile nje imizamo kahulumende ukuthi uzinikele okungakanani kulokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa okumayelana lobunzima obubhekane loZulu kumbe i-disaster management ekolijini le-National University of Science and Technology.
Kakhulukazi kithi lapha eZimbabwe esinabantu especially sitting among family farmers emakhaya ethu emakhaya as in the rural areas esingakwazi ukuthola i-climate information ngesikhathi esihle. Abalimi emakhaya sebehambe balahlekelwa izifuyo ngokusweleka kwamanzi. Kusithi kunjalo abaningi futhi sebehambe bayekile completely ukulima sebemele ukucela ukudla kuphela benikwa zinhlanganiso zemizi eziphathisa abantu.
UNdlovu uthi uguquka komkhathi kuphazamisa njalo umnotho kaZulu kanye lowelizwe.
Kulahlekelwa izifuyo zabo, ukuswela amabele, indlala emangalisayo. Kakhulukazi ukuswelakala kwamanzi. Nxa lithelelana izulu lakhona, kuba lalokho esithi ngama-mid season droughts.
UMnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende olukhangelane labalimi olwe-Agricultural Extension Services uyakusekela lokhu esithi bathwele nzima abalimi ngokukhudumala komkhathi.
Ukuswela ukudla kubuye kudale ukuthi kungahlaleki emakhaya. Yikho uzathola ukuthi olutsha lugcina lusiya emadolobheni kumbe emazweni asigombolozeleyo besiyadinga amathuba emisebenzi. Lokhu kubuye kwenze sisilele amandla esikuthi ngesilungu yilabor yokusebenza la ngomnyaka lapho izulu likhona siyasilela amandla okusebenza ngoba kusokusele abantu abadala kuphela ekhaya kungasela abantu abatsha abalamandla ukuthi benze imisebenzi esiyabe sikhangelele ukuthi yenziwe.
Ukuguquka kwomkhathi unyoni uthi kuqhubeka kungenisa abantu kundlala engapheliyo minyaka yonke.
Izifuyo yiyo ibhanga yethu. Nxa ukudla sikulime sathola okuluthwana, singena esibayeni sithengise, sigalisela inkukhu, imbuzi, sigcine sithengisa inkomo ukuze sizuze imali yokuthenga ukudla.
Abalimi bavumelana lengcwethi lezi besithi kumele umhlaba wonke jikelele ulwisane lokuguquka kwomkhathi. Omunye wabo ngumnumzana Tapson Cheda ohlala emachecheni esabelweni seMathebeleleni South.
Kunjenje lamanzi asehlupha, abantu behambela manje unatha, somele ukuthi kuyenatha njengathi khonapho somele ukuthi abantu baye lapho kulamadamu khona vele asehanjelwa sibila manzi. Vele nje bekumele ukuthi ngabe ngalesi sikhathi sesilimile amazambane sephansi sehlanyelwe. Usayafika uDisemba lesikuvele sokuphakathi kwehlobo. Kodwa nje sokutshintshile sesesize silime kuboDisemba khona.
Akwaziwa ukuba inkokheli yomhlaba wonke jikelele izaphuma lani emhlanganweni lo eScotland, okunganceda uZulu othwele nzima ngokukhudumala komkhathi okudalwa yintuthu ephuma kumafekitali ezimoteni lokunye okwenjiwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Emaphandleni namhla sesigabeni semaphisa, ake sizwe ukuthi umnumzana Themba Moyo ubhekane lani esigabeni lesi.
Maqondana lesimo somkhuhlane lo khona iCovid, hayi kuthulisile lapha emaphisa, kuthulisile. Abantu nje bazikhohlele, kodwa abanye bagqoka nje amamaski, kuyasanitizewa ma ungena emashopu nje nyabona abantu basanitize lapha. So I am born nje okunye kungabe ke kumbukuzwa ukuthi ngibe laphana kule ukhona inoba nje uCovid njani, hayi kahle sikuthulisile sibili.
Siyakuzwa kakhulu baba Moyo, okunye ke obhekane lakho khonapho
imali iyo ehluphayo lemsebenzi. Akukho imsebenzi lapha vele kayikho sibili. Indawo leyi idorobho nje idliwa lidorobho elilincane elisakhulayo, so akula industry, such industry khona kusezimayini lapho abantu abangani bayaphephela khona besenza okutshekeja, kodwa la imali yangikhona nti iyahlupha nje. So okuhlupha kakhulu ukuthi lekuthengeni mina njengomuntu osebenzayo osikhwezelona ibhondi leli, so ibhondi leli lisisebenzeli kuhle ngoba into eziningi lapha zithengiswa nge-forex. Izitolo eziningi vele zithengisa nge-forex. So kuyikuthi thina abanye kuyasokunzima ukuthi enye into nxa uyifuna especially kuzitolo ongaluncane lokhu labantu nje baye bezithengisela nje phandle. Nxa uyifuna sekumele uqale uye kulaba abatshintsha utshintshe imali yakho, unaleyo encinyane yabe ingatsho lutho. Ngibona ngani okwendlala sibili, hhayi kukho ikhona sibili nje bathi sibhothi sekuyi-rainy season lezulu lakhona lingana likani kuhle kuhle nje kutshengisa ukuthi alikani kwindawo lapha lokhu lingakaze lini.
Kwezimaphandleni namhla besesigabeni semaphisa esabelweni seMathebeleleni South, sizaxoxa labanye njalo abantu ngeviki ezayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abaningi kweleSudan abatshengisela emigwaqweni sebevalwe indawo eziningi bekhonona ngokuhluthulwa kombuso ngebutho. Bathi kumele kubiselwe embusweni uhulumende wangena usanda kukhutshwa esikhundleni wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Abantu abahlome baphelela baphose babulala intatheli zindaba i-Iran Broadcasting Corporation namhla kule Afghanistan. Uhulumende we-Taliban uthi usehlolisisa udaba lolu. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika ukhangelwe ukuba uzakwenza umhlangano lo mongameli Tayyip Erdogan wawalethethi ngesikhathi kusenziwa umhlangano we-G40 Summit eRome. Ababili laba bazakhuluma ngokungazwisisani ngokwenzakala kwele Afghanistan, Syria, Libya lamanye amazwe. okwamanje sokuyisikhathi samasiko.
Yena baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko namhla sixoxa ngomama otshatileyo othi uhlutshwa ngutikoloji. Uthumele lokhu enkundleni yokuxhumana eWhatsApp.
Zihlobo zami uNdofa lo ngiqala ukumbona nge-lockdown. Into le ekuqaleni kwami kuyibona ibe ilithunzi elimnyama ekuqaleni ingakazibonakalisi ukuthi iyinto mhlobo bani. Into le engagcina sengiyibona ukuthi iyinto enjani. UNdofa lo zihlobo zami uyabuya ebusuku every day. Ebuya ebusuku every day. Mafika endlini umzimba wami uyalumelela ungihlungitshela ukuthi uNdofa lo nangu sefikile. Sengishadwe nguNdofa endlini zihlobo zami. Kusenzakala njalo ngiphethe ingane encane ena 5 months. Mayifika uNdofa lengane leyikhala njalo. Zihlobo zami sengikhathazekile emoyeni. Angilali ebusuku. UNdofa ulala lami every day. Sengingumfazi kaNdofa. Angisakwazi ukufocus even ku-relationship yami.
Uze sihlaziye udaba lolu siphoqe lenyanga uMancube.
Umuntu okhatshana phela lo. Ukuthi ungamncedisa njani ngoba yena uyofuna ukusetshenzwa. Ongenelwa yinyamazana leyo. So ekhona ngale loba ungazi uyenzeni. Ngoba khona lapho okhulumela khona. Inyanga zinengi. Zinengi ezinye esizithumezeleyo ezikhona ngale eSouth Africa ukuthi akancedise lo. Njobani abanye bathi kasuku mahambe ngoba uNdofa nxa uhamba vele yabe sezwile kudala ukuthi wena usuhamba. Yabe sezwile ukuthi wena subaleka and then kaso ufuna umuntu oseduzani akwanisa ukutshaya isichelo esinzima esikaNdofa amnikele amafutha okuthi agcobe into leyani ingambambeleli. Amnikele amafutha ayezinyamazana zonke ompisi obani bani sihlanganise nje mithi. Wenza ukuthi uNdofa njani angambambeleli. Manje njengobani kunjalo kunzima emuntwini okhatshana ubani umuntu ekhuluma eseduze kuyabe kulula. So inyanga ngale zikhona sibatshelile abanye ngalo ukuthi bangancedisa.
UMancube uphinde wathi
nxa ngafa izini abazali basuka they was to bula shonwe. Lezi hlobo ezikhatshana leziseduze zabe zikwazi ukuthi ubaba lo wenze into embi. Indi kakhulu yena wayengafakanga komunye umuntu ezefake kuye umzondeni wayemkomisela khona ukuthi amnike inyamazana. Hayi kunzima lokhu mntanami, kunzima kakhulu. Kunzima kwethusa abantu bayathuthumala ngayo linto. Kunzima kakhulu ba, kunzima sibili. Hayi kubuhlungu futhi. Umntwana sezezivika emphakathini yena kezwa yini lama odiyo akhulunywa yena wayena engawezwa ukuthi abe lesihlelo athathe into yakhe ehambe eyilahlela kathana.
UMancube yinyanga enkulu ehlala eZimbabwe. Ngizothemba lokuthi sizahlangana kuhlelo lolu singabaphileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukameni Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sibingelela nebantwana benkosi kumagumbi wonke amanomhlaba lapho elingali khona lilalele ngalesi sikhathi ilizwi lokuphakamisa imphefumulo yethu. Namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elisithola encwadini yezenzo njalo isahluko sesifica ngempilo. Sibale ke indima u-18 sisiya phelela ku-19. Kufundeka kanje. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubekwa kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. 19 wathi ngipheni nami lawo mandla ukuze ilowo nalowo engibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sizwa ngomsebenzi wabapostoli beqalisa leli vangeli ababelitshumayela. Ngaphezulu ungayilandela indaba lethi banengi ababebuya uzokhonza labapostoli. Abapostoli ke ababeke izandla. Nxa sebebekwe izandla kuningi okwakusenzakala. Babesila abagulayo, babesamukela umoya oyingcwele wokubaqinisa lokubanika ithemba lokubanika isibindi, ngoba yiwo umsebenzi kamoya oyingcwele lowo. Kodwa uSimoni lapha esizwa khona esibale khona uthi yena ngumbono wakhe umoya oyingcwele kaNkulunkulu uyathengeka ngemali. Sizwile esithi kubapostoli, ake linginike lami lawo mandla ukwenzela ukuthi lami nginelise uwasebenzisa lawo mandla. Kodwa ke yena wayengafuni ukuwasebenzisa ngobana engakamoya, kodwa wayethembe imali yakhe ayilayo. USimoni kalanhloni kayangeke uvula umlomo athi ngiphenini lami lawo mandla, nansi imali ngilayo. Empilweni baningi abantu abacabanga ukuthi imali kumbe ingcebo abalayo bangenza abakufunayo ngayo baze bagabhele lamandla kaNkulunkulu. Ayikho into enjalo. UNkulunkulu kathengwa. Abantu sebejwayele ukuthenga ezinye izinto lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi ulalo kuthiwa umuntu uyadiza abhadale imali lalapho ongamelanga ukuthi aluwabhadala imali khona, ngoba nalokho kumele akwenzelwe. Yikho okuyabe vele kumele akwenzelwe engabhadalanga imali. Lapha sibona inkohlakalo kaSimoni. Njengoba uSimoni ele mali ucabanga ukuthi usengaba yini. Baningi abantu abagwaba ngalokho abalakho, bazishaye izifuba baze bacabanga ukuthi bangadiza bathole umoya oyingcwele. Lokho kabakhohlwe baphinde. Ungayibala usiya phambili, iyakutshela kuhleke lindaba njengoba sizake siqhubeke ngayo. UNkulunkulu kathengwa ngemali yakho, kathengwa ngokuba nguwe kwakho. Kukhona umele ukwenze ukwenzela ukuthi izinto ziwuhambele kahle. Ungaze waba yilokho esukuzwa ngoSimoni, indoda egcwele inkohlakalo ecabanga ukuthi uNkulunkulu uyathengwa ngemali. Imali yakho zihlalele layo. UNkulunkulu asenzele kuhleke, asiyenze sinazelele ukubana umoya oyingcwele kawuthengwa. Asikhuleke. UNkulunkulu vula ingqondo zethu, samukele amaqiniso elizwi lakho ukubana imali yethu ingazake ithenge usindiso lethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathini lakusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zim papo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu namhlanje. Igama nguMike Wobe. Namhla sixoxa loCynthia Chigwenya okumsebenzi wokuthuthukisa abasakhulayo elizweni. Sixoxa ngohlelo lweAsake Festival oluqoqwe umthakazi weCenter for Innovation Technology abanye bathi site.
Siya kwamukela kuhlelo njani sisonke?
Siyaphila njani?
Hayi, ngiyaphila ngiyaphila. Awusitshele okuningi ngale conference.
Masesiyabonga ngokusinxusa. I-program e-Asake Film Festival, program e-ranwa yi-organization abathi Center for Innovation and Technology, so ISITE. And ISITE has been doing a lot of work on post-conflict reconstruction and development and peace building in Bulawayo.
I-Asake Festival, singathi ijonge ukutshengisa uZulu okwenzakala kule Zimbabwe ngesikhathi sekugrawundi ngokunye okufanayo ubona ngani okwenziwa inhlanganiso ye site uqakathekile na
ngibona uqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe ne platform indawo la abakwazi ukukhuluma khona nalezi zinto ezibahlukumezayo ezibahlukumezayo. Kuqakathekile kakhulu because sithola ithuba lokuthi sikwazi ukubona ukuthi la singasiza khona yikuphi without having to detect from phezulu or from people abanga-experiencanga into zodlame. Kuqakathekile ukuba nama-conversations afana nalawo ma sizoyakha isizwe esibambeneyo, isizwe esithuthumayo kuzo zonke izinto. Kuqakathekile ukuthi abantu base regardless of their ethnic or cultural background.
Ngathi sikhangela indaba zokubambana ukuthuthukisa ilizwe. Ubona ngani uZulu yena kumele adlale indima enjani ukuthuthukisa eZimbabwe nxa sikhangela indaba zokubambana esingathi ngesiNgisi yi-peace building?
Ngathi sikhangela indaba ze-peace building or ukubambana. Ilizwe liyakhwa ngabantu abahlala kulizwe. So akuso responsibility kuso my politics kuphela kumbe i-responsibility yahulumende kuphela. Kwamele wonke umuntu waseZimbabwe or wonke umuntu olesifiso sokubona ilizwe lakithi liphumelela abe ekwazi mayelana ngama-social dynamics afana nalawo esikhulume ngawo ukuthi there were incidents of violence. So wonke umuntu kumele abe aware, abe conscious and also to contribute to the conversation about the national peace building and reconciliation. Kuqakatheke kakhulu especially for abantu nje abafana nami lawo ukuthi bakwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba emphakathini sihlala labantu abangama victims or ama survivors walawo ma incidents away to ground kumbe i-incident away political violence or ama incidents awuntambathini which was less than 20 years ago. So emphakathini kukhona laba bantu sisahlala aba-affecteke ngalezi zinto. So kumele sibekwazi ukuthi how do we each of us play a role in building a better Zimbabwe people.
Hayi ke Zulu, kanti abasithanda ukubonga uCynthia Chigwenya ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Selugqiba lapha uhlelo Zulukandaba sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwethu lwe-Live Talk at the Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela ukuhlangana ngabatsha elizweni. Olevalisayo ngenjabulo, igama nguMaikove, ngithokaza omuhle Zimpapo Muhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Maikove. Kwezomculo sileqembu le-Light Machine Gun Choir, akasizwe omunye wabo ixuxa no-Ezra Jesus Banda.
Nyongo Nkomo, Baba Lizo, nguye ke wasithola le lizwe laseZimbabwe. Namhlanje laba babili ama members asekhona e group le bantu ekhuluma thabo bonke bafa abantu babili linjani? Wonu ba?
Ndangu Ndisimoyo, founder member ye Kwaya. Sai founder na wonu baba LG.
Sitshele ngaleli qembu lapha ke mama usitshele ukuthi labunjwa kutheni kwahamba njani.
Iqembu leli labunjwa sisezandla lalisenzela kunika iwakati ababebekululeko ababesenta phandle befilwa ukuthi belwela inkululeko yelizwe lethu eZimbabwe
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Banda. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abavulewe umkhuhlane we-COVID-19 ababili izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzafika namhla eBrithani emhlanganweni we-United Nations Climate Change Conference. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.